Taane nguwa ya kareba nukwa na makuranga shika mashanu kana matanatu. Mabengi asinga wezeri wa shanji mari. Vachiti zvinhu zvakaoma asi tichingoona ivachiita mari inotyisa. Saka zvadonhedza upenyu hwevashandi vemabhengi zvakanyanyisa. Saka isu tiri kutarisa mararamiro ari kuita ruzhinji hwevashandi vemabhengi hwakasiyana zvakanyanyisa. Vakuru vemabhengi kunyange nemari yavanotambira hatizivi kuti inoshandei nekuti zvinhu zvese vanobhadharirwa. Vana kuzvikoro vamwe vanoendeserwa kunana Australia vamwe kunana America.
Saka kuratidzira kwamaita nhasi munoona sekuti kungabatsira here kugadzirisa zvinhu zvamuri kutaura izvi?
Kuratidza kwataita kutotanga, saka nemazuva ari kutevera ticharamba tichiita kusvika vabvuma. Vashandi vemabhengi vari kuti kana vakasanzwisisa naivo futi vachabuda mumabhengi vachiita full blown strike. Asi iko zvino kuratidzira kwatiri kuita kuri kushanda nekuti kunana PSB kwetakatanga makastoma vabatana nesu. Saka ndiri kuona kuti kana vakasagadzirisa vemabhengi pachaita bongozozo richakanganisa kumira zvakanaka kwemabhengi.
Vashandi vebhengi iri vanga varipo here vachikubatsirai?
Ya, tanga tichiita nhasi inonzi ticketing mubumbiro remutemo welabor. Avange varipo kana tichiita ticketing, tinenge tichiita isusu nevanovasapota tichivakurudzira nekuvapa yatinoti solidarity kuti tiri kuziva zvichemo zvenyu. Nyika yese yakuziva zvichemo zvenyu, tineni tiri kufamba tese. Asi tikatanga kuzoita maaction ekunenge taakuvamba kana tanyatsokubhuilda momentum pane makastoma akawanda ari kutibatsira pane ruzhinji rwezimbabwe. Tinozviitira kuti kana tazotanga action chaiyo chaiyo pasava nekumbunyikidzwa kwevashandi nokuti inenge yapindirwa nemunhu wese. Saka iko zvino tiri kumbokokorodza vamwe vashandi vese kune mamwe makambani vari kubirwawo nemabhengi vachitsunga pamusoro pemabhengi kuti vambobatsire kupa solidarity.